This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adzirikuitika muZimbabwe. Tirikute penyura tiripa mzinda we Voice of America urumu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chikunguru 10, 2015. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tunotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa ekanzuru yeHarare anopisa zvinhu zvevanhu vanotengesera mumigwagwa. Vari kuronga munamato wemangwana wekunamatira murwiri wekodzero dzevanhu akapambwa akatsakatika mwedzi mina yapfuura vaitaidza mara. Vanoti zvinhu zvose zviri mugwara, vanhu ngavaungane muZimbabwe Grounds mangwana. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanotaura muNew York pamusangano wekuziya dambudziko rechirwere cheEbola. ZPC Kariba inoita mangange 0-0 necholocho Pirates kuLuveve Stadium. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa ekanzuro yeguta reHarare anonzi afumopisa zvinhu zvevanhu vanotengesera mumigwagwa senzira yekuti vanhu ava varege kutengesera munzvimbo dzisina kutarwa nekanzuro kuti dzitengeserwe. Izvi zvinonzi zvasiya zvaita kuti upenyu hwevanhu vakawanda huve parumana nzombe. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vamwe vanhu vanotengesera mumigwagwa vanoti vawana mbatya dzavo dzavanga vachirara vakachengetesa pabhiriji riri pedyo nemahofisi ekanzuru vachibhadhara mari dzapiswa nemapurisa ekanzuru. Kanzuro yeHarare yapinda muzuva rechitatu nhasi ichibvisa vanotengesera mumigwagwa ichivaendesa kunzvimbo dzayakatara. Idzo dzinonzi nevanotengesa ava hadzina kugadzirwa zvakakwana. Mumwe wevanhu ava amainyadzisai Chinyani vanoti upenyu hwavo hwave parumana nzombe zvitevera kupiswa kwaitwa zvinhu zvavo nemapurisa ekanzuru. Amai Chinyani vati mapurisa ekanzuru amuka runyaniriri kuti apise mbatya dzavo.
Handinana zvekutaura, ndatopererwa. Kana kuchema chaikwa humbochemi, ndo mari yerendi, ndo pari kubva mari yechii. Handina kana mai nababa, ndinozviita sei kana ndimiwo. Togara tichisiya munomu, hatina kana zvatombokwanisa kutaura, ndopatinosiya munomu. Kana tikapedza kutengesa toya tosiya munomu, tinozviita sei kana zvadaiso. Handakana zvekutaura. Ndakatokwereta sambati 350. Ende ndamukwereta ndakamudza kuti ndichakutengera, ndichakupa mari yako kana ndaona chii, ndawana profit. Ezvino zvindomudzorera nechii mari iyoyo? Unoiwana kupi?
Mumwe wevatengesi ava vatekishuwa Mataruse vatsinhirawo zvataurwa namai Chinyani vachiti zvaitwa nekanzuru izvi kuvapinza mudziva rinonyudza ravasingazokwanisi kubuda mariri.
Kutouraya munhu ikanzuru, kutouraya isusu chako chako tiri vapenyu. Zvazvambosiya nekufa ndiri mupenyu izvi. Imhondidzi vatitombowada muno munyika munomu. Tiri mavhenda, tiri marights edu muno muZimbabwe. Kwete munhu anobva pahofisi paka achazotipisira zvinhu. Unoti tinorarama wose, hatina kana mari. Tisaka torarama sei? Hatina kana dhora kana muhonge, mari yedu yapisa. Saka vakutopisa isusu. Chavachaita mangwana manje vakutouya vakutopisa isusu vanhu. Nekuti tatomarara muno muZimbabwe.
Mutungamiri werimwe remasangano anomirira vanotengesa mumigwagwa reZimbabwe Informal Sector Organization vaPromise Mukwananzi vati zvaitwa nemapurisa ekanzuru izvi zvavarwadza zvikuru, vachiti kanzuru inofanira kubata vanhu zvinemwero.
Zvinotyisa izvi. Semataura takaita nezuro, tiri kuona sekuti vanhu vari kutungamira operation reanogona nga asiri mapurisa ekanzuru. Zviri kufungirwa nevakawanda vari kuona munhu muinengeri mukati meyunifomu yekanzuru. Mumudziri mukati idzi tiri kuona sekuti ndedzeuto reZimbabwe dzakangopfekedzwa chete yunifomu yekanzuru. vanhu varasikirwa nezvinhu kutaura kudai isu tiri mushishi kumeka sure kuti vaende kumatare dzemhoswa nyaya yavo yeongororo kuone kuti zvinhu zvapiswa nani kupisa chunhu chemunhu imhoswa munyaya dzemutemo inonzi asoni
asi mutauriri wekanzuru vamichael chideme varamba kuti mapurisa ekanzuru yavo ndiwo apisa mbatya idzi idzo dzinonzi nevaridzi vadzo dzinokosha zviuru nezviuru zvemadhora
kana kukuru nekupiswa kwaita zvinhu izvozvo isu seguta reHarare tinoti munhu wese anotengesa tinoda kuti atinge ange achitowana pundutso pabasa iroro saka tinoti mapurisa mapurisa ari kuinvestigeta nyaya iyi dai atoita nekukurumidza vabata vanhu vaita basa iri zvito hatiikufarana zvavo
zvichakadai mutauriri wemapurisa amai Charity Charamba vanoti vapisirwa zvinhu ava vamhanghara nyaya iyi kumapurisa uye mapurisa ari pakati pekuferefeta nyaya iyi amai Charamba vatiwo vamwe vevanotengesa mumigwagwa ava vakasungwa nezuro vakabhadhariswa mari dzefaindi mushure mekupomerwa mhosva dzekuita unhu hwaigona kukanganisa runyararo uye vatatu ndivo vachiri muusungwa vachipomerwa mhosva yekurova mapurisa ekanzuru aibvisa tende riri muna Speak Avenue pavaitengesera vachiramba kubva ipapo zvichakadai mutauriri wemdc inotungamirirwa navamorgan tsvangirai vaobert gutu vati bato ravo riri kukurudzira kuti vanotengesa mumigwagwa varambe vari mumigwagwa kudzamara hurumende yagadzirisa nyaya yemabasa
tiri kuedza nepatinogona napo kuti tishande nemavenda maassociations emavendors atiri kushanda nawo tichivaudza kuti mavenda ngaasabvuma kuti vabudiswe pamabasa avo nokuti vanongobvuma chete kana kuchinga kwava nealternative yokuti kwava nemabasa okuti vangaenda kunoshanda tinoti kuvanhu vatinoshanda navo ngavarambe vakashinga ngavarambe vachirwisa noti kurwisa zvine chisimba kwete asi kurwisa zviri pamutemo kuti vasabiswa pamavending sites avo nechihurumende charobert mugabe
MDC yakamboti vanotengesera mumigwagwa ava vabviswe asi mudzimai wemutungamiriri wenyika amai Grace Mugabe vakati hapana munhu aifanirwa kubviswa mumigwagwa asi hurumende yakazofuma yopandukira vanotengesa mumigwagwa ava ichiti ngavabviswe sezvo vanga vave kuzadza tsvina mudhorobha uye mudhorobha musisafambike zvakanaka vagutu vati makanzura ebato ravo haasi wari kukonzera kuti vanotengesera mumigwagwa vabviswe vachiti hurumende yezanu pf ndiyo iri kuita izvi kurukota rinoona nezvematunhu vasevhia kasukuwere vakakurudzira vashandi vekanzuro yeHarare kuti vabvise mumigwagwa vanhu vanotengesera mumigwagwa vakavatyisidzira vachiti vakarega kuita izvi vaizorasikirwa nemabasa nyanzvi munyaya dzemitemo dzinoti pasi pemitemo yemaguta kanzuro yeHarare ndiyo ine masimba pavashandi vose vekanzuru uye vashandi vekanzuru vanoita basa ravo sezvinenge zvatarwa nezvisungo zvemakanzura nyanzvi idzi dzinoti zviri kuitika muHarare zvinoratidza pachena kuti kurwa kwenzou dzinosiya huswa nemiti zvaparadzwa ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Vari kutungamira urongwa hwemunamato wekunamatira murwiri wekodzero dzevanhu akapambwa ndokutsakatika vaitai dzamara vanoti urongwa hwavo uhwo huriko mangwana kuZimbabwe Grounds mumusha weHighfield hwasvika padanho repamusorosoro. Bishop Anselmo Magaya vechechi yeGrace Ablaze Ministries International kana kuti GAMI avo vari kushanda nemhuri yekwadzamara vanoti kusvika pari zvino zvinhu zviri kufamba negwara ravari kutarisira uye munamato uyu uri kuenderera mberi semarongero avo. Munamato uyu uri kutarisirwa kutanga nenguva dza10 mangwanani uchipera nenguva dza4 masikati. Bishop Magaya vanoti vakakoka mapato ose ezvematongerwo enyika uye kusvika panguva yatataura navo vanga vasati vanzwa kana paine vachakundikana kuvepo pamunamato uyu. Vamwe vakakokwa ndevemasangano akazvimirira pamwe nemhomho yose yeZimbabwe. Munamato uyu waifanirwa kunge wakaitwa mwedzi wapera asi pakaita kupesana pakati pemhuri yekwadzamara nevedzisvondo vaitungamira urongwa uhu. Mapurisa akanga arambawo kuvabatsira achiti akanga aine umbo hwekuti urongwa uhu wakanga hwapindirwa nevezvematongerwo enyika. Asi mhuri yekwadzamara yakazoenda kudare repamusoro iro rakavapa mvumo yekuti vaenderere mberi neurongwa hwavo. vadzamara vave nemwedzi mina vapambwa mumusha weGlenview muHarare nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori. Ngatinzwei hurukuro yataita naBishop Magaya pamusoro penyaya iyi.
Urongwa wasvika pakati chimbe chose takwanisa kukokorodza vanhu vanobva kunharaunda dzakasiyana siyana, vafundisi vemakereke, civil society, political parties and maZimbabweans ose tavakokorodzwa zvekare tichishandisa mapepandau. Saka zvatifambei chaizvoizvozvo zvituruba kutonge tiri kumusangano wanga uchironga urongwa hwekuti zvinhu zvinenge zvichifamba sei. Saka ndingati hongo zvinhu zvasvika pastage yekuti tangomirira kuti mangwana acho asvike, toenda tinonamata kuti Mwari vazviratidze nokuda kweupenyu hwaitai.
Pane vemapato ezvematongerwo enyika here vati vazivisawo kuti vari kuuya nevati vazivisa kuti vari kukundikana?
Hatisati tanyatsonzwa vari kuuya vari kukundikana vakanyatsomira sei. Isu takangotambanudza maoko edu kugamuchira munhu wese akasikwa nomufananidzo waMwari kuti ane kodzero yekuya kuti azobatana pamwe chete nesu kunamatirira nokurudzira mhuri yekwaDamara. Saka tinovimba kuti vachauya nokuti ndatsanangura kuti vanhu vazhinji vomuZimbabwe from different political parties ari kushushikana nenyaya iyi. Saka ndinodayira kuti pangange paita mukana wekuti vanhu vaungane vachinamata dana kusira Mwari vanhu vazouya. Saka tiri kuvatarisira chose.
Ko, nyaya yemapurisa yekuti munge muchiwana rubatsiro kubva kumapurisa rwekuchengetedzwa, tinonzwa kuti rwendo rwapera vakamboti vakanga vakamanikidzika, rwendo runo vari kukwanisa here kunge vachiuya kuno kuchengetedzai?
Ndozvavanongoramba vachitaura, asi chikuru ndechekuti koti yakapa oda andirika yekuti munamato upfuure mberi. Saka isusu chatakanyanya kutarisa chaizvo chaizvo ndechekuti uyu munamato takonvina munamato uyu ini nemhuri yekwaDamara kureva kuti ichurch ino vanhu vari kuuya kuchurch. Saka ya zviri kwavari kuti vauye kuzotichengetedza. Isu tinoimbisa chaizvo kuti zvinhu zvese zvichafamba zvakanaka, asi takanyanya kumira nekuti chinhu chatiri kuita chiri maererano nebumbiro remutemo rwekuti vanhu vakwanisa kusangana vachidana kuna Mwari wavo. Saka tinotarisira kuti vachauya vatipe sapoti nedziviriro nokunge vachingoriwo munharaunda.
Avanga vari mumwe vari kuronga nezvemunamato wekunamatira waitai dzamara, Bishop Anselmo Magaya, vari parunare muHarare neStudio 7. Vakuru vemapato ezvematongerwo enyika vazivisa kunge vari pamunamato uyu mangwana, vanosanganisira mutungamiri weMDC vaMogeni Tsvangirai, mutungamiri wemavambo vaSimba Makoni, mutungamiri weZapu vaDumiso Dhavengwa, mutungamiri weNational Constitutional Assembly vaLove Moh Maduku nevamwe vanosanganisira vaimbo vemutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru. Hazvisati zvajeka kuti ZANU-PF ichange yakamirirwawo nani pamunamato uyu.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930, kana pa 12080 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisa kunzwa Studio 7 pachannel zim muchishandisa decoder rewistek kubva na 7 PM kusvika na 9 PM. Chirongwa ichi chinodzokororwa zvakare na 11 PM kusvika na 1 AM. Kana muri pawistek, tsvagai channel yakanzi CHZim. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru weRoman Catholic pasi rose Pope Francis vari kupeta kushanya kwavo kuBolivia nhasi vachishanyira jeri rePalma Sola iro rinonzi rakazarisa uye rine vasungwa vanoita mhirizhonga. Jeri iri rinonzi rinofanirwa kunge richigara vanhu mazana masere chete, asi pari zvino rinonzi rine vasungwa vari kumirira kutongwa vanosvika zviuru zvishanu. Mupurisa anoremekedzwa weSouth Carolina Highway Patrol muAmerica adzikisa nhasi mureza weConfederate flag uyo wanga uchishandiswa pamuzinda weguta guru reSouth Carolina kwemakore anodarika makumi mashanu. Vanhu vemarudzi wose varatidza kufara apo mureza uyu wadzikiswa, vachishevedzera kuti USA USA vakawanda vanga vachifunga kuti mureza uyu haufe wakabviswa. Mureza uyu wabviswa mushure memasvondo matatu, mumwe wechidiki wechichena auraya vanhu vatema vapfumbamwe mucheche Charleston muSouth Carolina.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaInternet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Nekuda kwekuti vanhu vanoda kuti hama dzavo dzinenge dzashaya dzivigwe nechiremera, kunyange zvinhu zvakaoma, vamwe vanhu vaikuwana raramo nekuita mabasa ane chekuita nekuviga vafi. Mutoro wedu wenhau Taura Ishava uyo ari muulawayo anotipa nyaya inotevera.
Sevamwe vanhu pasi rose, vanhu vemuZimbabwe vanokoshesa vanhu vanenge vafa zvekuti kunyange zvinhu zvakaoma sei, vanhu vanenge vafirwa vanoedza nepose pavanogona kuti vavige hama yavo zvine hunhu mukati. Asi nekuoma kwakaita zvinhu munyika, vanhu vakawanda vanenge vafirwa kunyanya avo vari mumadhorobha vanogona kuomerwa nekuchengeta hama dzavo zvakafanira nekuda kwekuti kuita izvi kwava kudhura. Kwemakore akawanda, munyika mange mune makambani makuru mashoma aiita mabasa ekuviga vafi. Asi muguta reBulawayo, semune mamwe maguta, mave nemakambani madiki akawanda ave kuitawo basa iri. Mazhinji emakambani aya ari kunzvimbo yemaindustry yekuKelvin North, iyo iri pedyo nemisha inogara veruzhinji yePelandava, Magwegwe neLobengula. Imwe yemakambani akadai iExodus Funeral Services. Vakatanga kambani iyi vari zvemukuru mukuru wayo vaCharles Chuake vanoti vakafunga kutanga kambani iyi muna 2007 mushure mekunge vashanda kwemakore semuchairi weimwe kambani hombe yaiita basa rimwe chetero. VaJuake vanoti chakanyanya vapa shungu dzekuita kambani yekuviga vafi inyaya yekuti vakaona kuti veruzhinji vaitambura kuwana mari dzaidiwa nemakambani mahombe kana vafirwa. Manager wekambani iyi muzvare Winnie Ndlovu vanoti kambani yeExodus yakanyanyonangana neveruzhinji vasingawane mari yakawanda kusanganisira avo vasingashande. Pane dzimwe nguva vamwe veruzhinji vanombochema-chema nerekuti mamwe makambani madiki anoita mabasa ekuviga vafi haakwanisi kuita mabasa avo nemazvo sezvaanenge avimbisa vanenge vafirwa. Asi vaJuake vanoti kambani yavo haisati yambosangana nedambudziko rekutadza kuita basa ravanotarisirwa kuita. Vanoti vanokwanisa kuita zvose zvinodiwa pakuviga munhu sezvinongeitwa nemakambani mahombe, uye vachitiwo sekambani diki vanotoita basa ravo zvakapfurikidza zvinotarisirwa sezvo vachida kuramba vachiwana vamwe vanhu. Vanotiwo nekuda kwekuziva kuti veruzhinji vakaomerwa, kambani yavo inobvumira kuti vana vevanhu vanenge vane funeral policy kukambani kwavo vane makore anopfuura makumi maviri nerimwe vakwanise kuvigwawo kana vafa.
Tinokorekita mabodhisi muDzimba, tinokorekita mabodhisi muchipatara, touya nawo panapa toachengetedza mochari medu, tine mochari yedu, toronga programu nevabereki vafirwa, then toaitira service, toronga zvese, toronga programu yedu yekuti vanouya toagezesera bodhi, then from there toenda kusimetri kuachengetedza. Kana kuti varida kuenda kumusha, tinovaendesa zvakare kumusha.
Imwe zvekambani inoita basa rekuviga vafi ndeye Flare Funeral Services. Muridzi wekambani iyi muzvare Swangile Dube, avo vanoti vaimboita zvekutenga nekutengesa zvinhu zvakasiyana-siyana, vanoti vakatanga kambani iyi gore rakapera mushure mekunge vapiwa zano rekuita izvi neimwe hanzvadzi yavo iri kunze kwenyika. Muzvare Dube vanoti vari kukwanisa kuwana mari inoita kuti vararamise mhuri yavo kubva kubasa rekambani yavo, asi vanoti zvinhu zviri kuenda zvichioma sezvo makambani ari kuita zvekuviga vanhu ave kuwanda. Kuwanda kwemakambani aya kwave kusimudzirawo basa revamwe vanhu vanozvishandira pachavo vega vanogadzira makofini. Vakawanda vevanhu ava vanowanikwa pamashumba home industry mumusha wenguvo yenja. Vanevhaonye vanoti nekuda kweshungu dzekuda kuzvisimudzira vakazvidzidzisa kugadzira makofini aya vachishanda pane imwe kambani hombe inoita basa rekuviga vafi. vaonye avo vane makore makumi maviri nemanomwe ekuberekwa vane mukadzi nevana vaviri uye vanoti basa ravari kuita riri kuita kuti vakwanise kuriritira mhuri yavo.
Tichizviitira zvinhu zvangu kuno kumashumba ndiri kuona zviri nani tane zvataipuwa kukare kwataisenza because kunoku kuna advantage yekuti vanhu vanouya vachizvitsvagirawo macovins avo kuti zvinoda iri tichinegoshieta maprize tichivapa vamwe votosupply mapala kuna zvakaita sana First Funeral Service nana Family Funeral Service.
Mumwe zvemugari wemubulawayo vaKelvin Tembo vakatanga kugadzira makofini pamashumba makore maviri apfuura. Vanoti vakadzidzira zvekuveza vari kuchikoro vakazowedzera ruzivo rwavo vachiona zvaiitwa nevamwe vavezi vanoshanda pamashumba apa. Vatembo avo vane makore makumi matatu nemaviri ekuberekwa vanotiwo vari kukwanisawo kuriritira mhuri yavo nekuda kwebasa ravo iri.
Makofini panapa anotengwa zvodhipenda nemadhays madhays anosiyana pane mamwe anenge ati bhizi unoona kutengwa kana kuti 7 or 8 plus matauters ndiomwe anotibatsira kutengesa. Vanhu vanouya direct panapa because panapa pakachipa. Pane mataipi makofini ari panapa, pane makasketi waya kuzoti mabhajeti anova akachipa, vamwe vanoenge vasina afford yekutenga makasketi. Saka tongovatengesera mabhajeti waya toita about $45 kana kuti zvodhipenda tiita negosheta nawo sei.
Kunyange hazvo pachivanhu kutaura nyaya yekufa chiri chinhu chisingawanzoitika nekuda kwekuti rufu inzira yemunhu wese muupenyu, vamwe vanhu vave kuwana raramo nekuita mabasa anechekuita nekuviga vafi zvekuti pakatora nguva yakareba vanhu vakawanda vasingafi mabhizinesi avo anenge atarisana nematambudziko. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Musangano wekuzeya dambudziko rechirwere cheEbola watanga nhasi muNew York. Munyori mukuru weUnited Nations vaBan Ki-moon vachitenda nyika dzepasi rose nemabatiro adziri kuita basa rekudzivirira chirwere ichi. VaBan vati pasi rose runofanirwa kuona kuti paunganidzwa zvikwanisiro zvekurwisa dambudziko iri kana richinge raitika zvakare. Vachitaurawo kumusangano uyu, mutungamiri wenyika uye varisachigaro weAfrican Union vaRobert Mugabe vatenda nyika dzepasi rose mukubatsira kwadzakaita mukurwisa chirwere cheEbola. VaMugabe vatiwo dambudziko iri iyambirowo kunyika dzepasi rose kuti dzigare dzakagadzirira. Vatiwo nyika dzemuAfrica dzinofanirwawo kuona kuti dzaita zvose zvadzinoita zvekuti chirwere ichi chisanetsa mudunhu iri. Nengo yeZimbabwe Hospital Doctors Association muBulawayo, Dr. Emerson Pazara, vanoti vanowirirana nemashoko avaMugabe kuti panodiwa mari yekurwisa chirwere ichi. Ngatinzwei hurukuro yavaita naTatenda Gumbo weStudio 7.
Ndinotenda. Mukuru wenyika vataura zvakanaka chaizvo, vachitaura kuti muAfrica tine matambudziko akaita seiwayo zvinokonzerwa zvizhinji nekushaya kwatingati kungwarira pakutarisira matambudziko akaita seiwayo, sezvo muchiona pazvakauya zvirwere zvakaita sana Ebola zvakasvika kunyika dzekumauya eAfrica kunova kuna vanhu vakawanda stereki pachirungu tinoti madensely populated areas. Saka muchaona kuti kwakadaro kana chirwere chakaita seicho chikauya chinogona kutora upenyu hwevanhu vakawanda. Saka zvinogona kunge zvichitibatsira senyika dzemuAfrica kunge takagadzirira tichitarisa kuuya kwezvirwere zvakaita seizvozvo, nekuti zvinozikanwa ana mazvikokota vari muutano vanoziva nezvirwere zvakaita seizvozvo zvinenge zvine ukasha hwakadaro. Tinonge tichizviziva kuti zvikange zvatibata isusu zvinogona kutora upenyu hwevanhu vakawanda. Saka zvakanaka kuti sekutaura kwaita president tinge takagadzirira uye kana zvirwere zvakaita seizvo zvauya tinge tichibatana nedzimwe nyika pakurwisa nezvinhu zvakaita seizvozvo kuti tichengetedze utano hwevana vemuAfrica.
Asi matambudziko aya anogadziriswa sei tichitarisa muZimbabwe?
Tichitarisa muZimbabwe inova nyika iri muAfrica, matambudziko akaita seaya anobva tati isusu sendingo dzinomirira machiremba ari muZimbabwe, seZimbabwe Hospital Doctors Association, tinenge tichitarisira kuti matambudziko akaita seaya ngative takagadzirira. Kugadzirira kwacho kunobva kwawa ne shuriro ingaita makinoti mapolisi nekazi pachirungu vanova mapolitician vedu vanosanganisira maminista nevana permanent secretary varinge vari mumabato akasiyana-siyana vakada sekubazi rezvemari nezvereutano pakunge tichipa mari dzakada sedzebhajeti dzenyika yedu tione kuti tacherechedza zvinova zvakatenderanwa kune atinoti Abuja Agreement.
Nhengo yeZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Emerson Pazara, vachitaura vari parunhare muBulawayo naTatenda Gumbo weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. nhasi tiri kutarisa kuenderera mberi kuri kuita mapurisa ekanzuru yeHarare achiputsa nekupisa zvinhu zvevanhu vanotengesera mumigwagwa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext message panamba inoti 001-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai. Munhau dzedu dzemitambo. Mumutambo wenhabvu watambwa nhasi muLuveve Stadium, ZPC Kariba yaita mangange 0-0 neCholocho Pirates. Ukuwo chikwata cheZimbabwe Cricket charowa ne 4 runs neIndia mumutambo wavo wekutanga wemazuva matatu muHarare Sports Club. India ndiyo yatanga kuve nebhora ndokuita 255 runs, asi Zimbabwe aina kukwanisa kusvikapo ndokuita 251 runs. Makunda neCastellaga Premier Soccer League apinda muchikamu chepiri mushure mekunge zvikwata zvose zvatamba zvikamu makumi mashanu kubva muzana zvemakwikwi aya. Mutorodo wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Nguva yekuti varume vave kubviswa muvakomana yasvika, apo makunda neCastellaga Premier Soccer League ave kupinda munzira yekunopera, kwasara mitambo 16 pachikwata chega chega. Chicken Inn iri kutungamira nepoindi imwe chete pamusoro petriangle iyo ine mapoints 20. Asi mutambo mukuru uriko uri kuGibbo Stadium nesvondo, apo chikwata cheHighlanders chiri kusangana netriangle. Muteveri weHighlanders vatichafa musarurwa vanoti vari kuda kuwedzera kuchema kwetriangle nekurova mashuga sugar boys aya pamusha pavo.
Triangle tinorova imire.
Chicken Inn iri kutarisira kuramba iri pamusoro-soro nekudambura Capes United, apo vari kusangana muLuveve Stadium mangwana. Svondo rapera, maGamecocks akarohwa 2-0 neKepe Kepe muNational Sports Stadium, zvekuti murayiridzi weCapes United Mark Mate ari kuti vakashandisa mikana yavari kuwana zvinhu zvinovafambira.
Patiwa kuti tichinyatsogadzira ndechekuti mikana yatinowana tiwane kugohwesa tikagadzira ipapo upenyu wedu vaanani muPremier League.
Zvimwe chetezvo ndizvo zviri kuchema Taurai Mangwiro weHarare City, uyo aona chikwata chake chichiita mangange mumitambo miviri yapera, iyo anoti vaifarira kukunda asi vakakoniwa nenyaya yekusashandisa mikana.
Tinoda kuti tirambe tichisenza zvakanyanya zvikuru sei nenyaya yekupedzesa mabhora iyoyo, nokuti ndoona sekunge ndodambudziko guru.
Svondo rapera, Harare City yakaita mangange 0-0 neFlame Lily, asi maSunshine City Boys ari kutarisira kukunda mutambo uyo vari kusangana muRufaro Stadium mangwana zvakare. Vatungamiri veHarare City havasi kufara nematambiro ari kuita chikwata chavo, zvekuti Mangwiro anofanira kutanga kukunda kuti achengetedze basa rake. Pagore ra2014 chete, Harare City yakapesana nevarairidzi vaviri Big Boy Mawiwi naMasimba Dinyero, zvekuti Mangwiro anofanira kugadzirisa zvinhu kuti asatevere nzira imwe cheteyo. Mumwe murairidzi ane upenyu huri patambo ndiDavid Mandugora weDynamos, uyo ari kukumbira rutsigiro kubva kuvateveri vechikwata chake avo vari kushevedzera kuti ngaaende. Kunyange hazvo Dynamos yakasiyiwa nechikwata chiri kutungamira cheChicken Inn nemapoints 2, vatsigiri vechikwata ichi havasi kufara naMandugora, asi iye ari kuti ngavapore. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Kariati, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Sandra Nyaira naChris Gande.